Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anasi nguva dzava 7 uri musi wechishanu zvita 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare rotadzazve kunzwa chikumbiro chemudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika waari kunetsana naye General Constantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa pamhosva dzavari kupomerwa kusanganisira dzekuda kuuraya murume wavo uye kuburitsa mari kunze kwenyika zvechikiribidi. Hurumende inoti yakazvipira kumutsiridza chirongwa chekutaurirana pakati payo vashandi nevashandirwi cheTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi vashandi vanoti vachatenda maruva vadya chakata. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa avo vari kunetsana navo vakatamba kisimusi vari mujeri zvichitevera kutadza kunzwikwa kwechikumbiro chavo mudare repamusoro svondo rapera chekuti vatongwe vachibva kumba. Iko zvino vacharamba vari mujeri kusvika musi wekupedzisira kwegore rino zvichitevera mutongo watorwa nedare nhasi. Musungwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wake pamwe nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwatadza kuenderera mberi mudare repamusoro zvakare nhasi sezvo gweta rehurumende vaAlbert Masama vaudza dare kuti vanoda kuverenga vonzwisisa zvinyorwa zvinoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kana kuti Record of Proceedings. Mushure mekunge zvinyorwa izvi zvasvitswa kudare repamusoro nhasi, vaMasama vati musungwa ari kupomerwa mhosva dzakakomba nokudaro vanoda nguva yakakwana kuti vanyatsodzamisa pfungwa dzavo sehurumende pachikumbiro chekuti muzvari Mubayiwa vatongwe vachibva kumba avo mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Kunyange hazvo gweta remusungwa vataona nyamakura vaudza dare kuti kusununguka kwemusungwa chinhu chakakosha zvikuru zvekuti hurumende inofanira kuita chimbi chimbi kufambisa mapepa ayo kuitira kuti dare repamusoro rinzwe chikumbiro ichi. Mutongi wedare vawebsta Chinamhora vatura mutongo wekuti nyaya iyi idzoke kudare musi wa31 zvita. VaChinamhora vakumikidza magweta ehurumende kuti ange asvitsa mhinduro pachikumbiro ichi kudare pamwe nemagweta muzvare Mubayiwa nenguva dza11 mangwanani emusi wemuvhuro. Mutongo waturwa nedare uyu wauyawo mushure mekunge vanyamakura vaudza dare kuti maresinesi emagweta achagumisirawo kushanda musi wa31 zvita sezvo magweta achinyoresa gore rega rega. Mutongi wedare atiwo kunyange hazvo muzvare Mubayiwa vakatarisana nemhosva yekuda kuuraya murume wavo iyo inonzi nemurau munhu akatarisana nemhosva yakadai anofanira kukumbira kutongwa achibva kumba kudare repamusoro chete. Pakatariswa uremu hwemhosva iyi dare harikwanise kunzwa nyaya iyi iri yega sezvo yakabatanidzwa nedzimwe mhosva dzakatarisana nemusungwa dzekuburitsa mazakwatira emari yekunze kunze kwenyika pamwe nekuita chikiribidi chekuti musungwa achatiswe nemurume wake anove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yaairwara. VaChinamhora vati magwara anoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street anotofanira kuvepo musi uchanzwikwa nyaya iyi vachiti zvakare chikumbiro chamuzvare Mubayiwa chekuti vatongi vachibva kumba kwavo chichanzwikwawo nomwe mutongi asiri ivo sezvo vachange vasiri pabasa musi wa 31 zvita vati mutongi achabiro ichi achazenga achidawo kutarisisa zvinenge zvichisvitswa nemagweta pamusoro pemutongo wakaturwa nedare remajor street zviri mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi nedare ramajor street vanyamakura vatsinhira zvaturwa nedare zvokupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi
nyaya ina kunzwikwa nasi ndoda kwokuti dare harina record rekumagistrate court ndatozokumbira kuti ndinyaya iswe kwokupedzisira kuitira kuti ndikwanise kuenda ndega kumagistrate court ndaenda takwanisa kuti record rigadzirwe raunzwa indani kopi yangu asi judge wedaro kuti haana kwanisa kuwana nguva yekunyatsoverenga record racho kuitira kuti akwanise kuconcluda on his own.
Mutongo waturwa nedare nhasi unoreva kuti muzvare mubayiwa vanogona kupinda mugore dzvavari muhusungwa kana mutongi achanzwa chikumbiro chavo musi wa 31 zvita akasatura mutongo wake pachikumbiro ichi musi iwoyo. Magweta muzvare mubayiwa akaudza dare ramajistrate masvondo maviri adarika kuti musungwa akakanganisika utano hwake pakaputiswa bhambu kuwhite city stadium kubulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera. Muzvare mubayiwa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo paaiva muchipatara kusouth africa muna chikumi vanonzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara chenetcare hospital kusouth africa avo vaiedza kuraramisa vachiwenga avo vanonzi vairwara zvakaipisisa. Muzvare mubayiwa vanonziwo vakatora zuva rese vachirambidza murume wavo kubuda mune imwe hotera iri kupretoria musouth africa kuti aende kuchipatara. Mapepa ari pamberi pedare anoti vachiwenga vakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure mekunge vano vachengetedza vashandisa chisimba kuti vakwanise kubuda muhotera iyi vanorapwa kuchipatara chenetcare ichi. Muzvare mubayiwa vari kupomerwa zvakare mhosva yekuburitsa munyika zvisiri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuamerica. Mapepa ari pamberi pedare anotiwo muzvare mubayiwa vakatenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kusouth africa kwakare mushure mekuburitsa mari iyi zvisiri pamutemo. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunyepera mukuru wevatongi munyika kana kuti judge president vageorge weshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate iye murume wavo ari muchipatara asiri kuziva zviri kuitika. Vachuchisi venyaya iyi vanoti kunyepa kwavakaita kuna vachiweshe kwakakonzera kuti mukuru wemamajor street vamunamato mutevedzi varonge kuchatisa vaviri pamuchato usina kuzobudirira. Asi muzvare mubayiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi mumagwaro ekupikisa nyaya dzavari kupomerwa. Muzvare mubayiwa vanoti kana chiri chokwadi kuti vaida kuuraya murume wavo sei mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica kuti vaende kuchina kunoona murume wavo. Muzvare mubayiwa vanoti vamunangagwa vakavapa mari iyi mushure mekunge vaudzwa navachiwenga kuti vaite izvi. Vachiwenga vakazokonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo pavakadzoka munyika uye vakatokwira kudare repamusoro vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakazvipira kumutsiridza urongwa hwetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Mubatanidzwa uyu unounza pamwe chete hurumende, vashandi nevashandirwi. Vanoti vakatokumbira kuInternational Labour Organization kuti ivabatsire nemari yekuumba hofisi inokokera mabasa eTNF. Tabata vaMavima kuti tinzwe zvizhinji.
Technical people vari kumita musi wa 20 ini ndiri kuti ngatisevenzei mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pakusocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi. Vashandi voitawo zviri reasonable, vanoshandirwa vacho vachiitawo zviri reasonable, nehurumendewo ichiita zviri reasonable, kuitira kuti takabatana kudaro tinoita come up with a contract inoita kuti nyika yedu igadzikane, economy isaite inflationary, vanotengesawo vasadzinyirira vashandi nezvimwe zvakadaro. Saka chinhu chandiri kuda kuti chifambe zvakanaka. His Excellency vari kuda kuti chikurumidze kufamba so that we can reach that social contract.
Vashandika vanga vachichema-chema kuti hurumende hainyatsoratidze kuzvipira kubva zvakaparurwa urongwa uhu nemutungamiri wenyika, hapana chiri kubatika chiri kuita.
Ngatisakandiranai nyoka mhenyu. Muna November takanga tagadzira musangano wekuti the technical people vamite, vaifanira kunomita mune kuchekutu tese tikange tabvumirana. But handisi kuda kuti paitwe kukandiranwa kwenyoka mhenyu. But hurumende yakanga yatoisa mari, yatoita zvose zvinoita kuti vanhu vanosangana ukadoma. Vamwe ndobva vazoti ano isusu tiri kuda kumboita maconsultations, hatichina nguva nezvimwe zvakadaro. Saka kana pachitaurwa lack of sincerity, haisi kuhurumende ba. Iri ndiro voice raminista, ari sincere about what he wants. Ari kupusha hurumende kuti dai tafamba negwara iroro. Tataura zvakare kuti mukuru wenyika nehurumende, President E.P. Mnangagwa, vari kuda kuti chinhu ichi chifambe chaizvo. Vari kutoti iyo yetekipoti yatiri kutaura manonoka, dai makurumisa. Saka handioni lack of sincerity kuhurumende. And remember, hii hurumende iri kuda stabilization in economy.
Gurukota runoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima pari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri wesangano Employers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, kuti tinzwewo divi revashandirwi.
Hongu takasangana navo minister kekutanga officially. Nyaya yeTNF imwe nyaya takakurukura nezvayo tichiti zviri kuita sezviri kunonoka. Tanga tiba kuti zviite zvifambe nekukasika kuti tione kuti pane chatingabude nacho here. Saka ivo vakazotaura hongu kuti ya vachatsvaga rubatsiro kunana ILO nemamwewo maorganization akagona kubatsira, kunyanya nyaya dzecapacity building, kuti mamembers eTNF vange vachinyatsoziva basa ravo, uyewo kuti ningi kana pachikwanisa kuwanika rumwe rubatsiro rwekuti tinge tine secretariat inenge ichishanda basa reTNF mazuva ese, zvibva zvaitwa izvozvo. Ndinokonfirma kuti yes, takazvitaura.
Semaonero enyu, izvi zvingabatsira sei panhaurirano dzenyu?
Zvinobatsira nekuti vanhu vacho vari muTNF vari kuzviita kekutanga kuita formal TNF. Hongu kwaimbotauriranwa kudhara yaingozi TNF platform, asi vanhu ndinofunga vanoda kunyatsoziva kuti kana vachiita manegotiations paTNF zvii zvavanofanira kunge vachiziva, zvii zvavanofanira kunge vachiita put forward kuti zvinge zvichibvumirana. Saka tiri kuti vanhu vanofanira kuziva basa ravo kuti vakwanise kuriita. Saka ndozve zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti zvinge zvichifambira mberi izvo kuti vanhu vazive basa ravo. Saka ndofunga kuti zvinobatsira kuti vanhu vange vane yatinoti pachirungu capacity yekuita basa racho, nekuti basa racho ringe rine vanotarisa zvinenge zvasungwa kuti zvinge zvichiprogresswa in between maTNF meetings.
Imiwo sevashandirwi, ndezvipi zvinhu zvamuri kuda kuti zvinge zvichizeiwa mumisangano yakadai?
Zvinhu zvakati wandei. Zvizhinji zvinobata ikonomi yedu, kuti panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instrument anonzi mastatutary instrument ari kuiswa negovernment, kuti pange paine input inobva kumativi ese, kubvira kuti kuvashandi vashandirwi negovernment, tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi. Izvozvo ndizvo zvinozobuda zviri mumapolicies egovernment nemastatutary instrument. Ndo zvatiri kunyanya kuda kuti tinge takaisawo input kuti panozogadzirwa mitemo, panogadzirwa mapolicies, pazenge paine zvatinenge takabvumira tichizviona zvichibudawo imomo mumitemo iri kugadzirwa negovernment.
Mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe divi revashandi.
TNF sezvamunoziva mese, kana kuti vateereri vanoziva kuti
is now a legislative chamber saka iri pamtemo asi pane zvimwe zvainofanira kuva iri kufanika ma structures kana tingati vanhu vanofanira kuva varipo kuti TNF kuti ishande chakakosha pa eti inyaya yekuti tripartite negotiating forum inofanira kuva ne independent secretariat inofanira kuva ine ma offices ayo izozo hazvisati zvaitika tichiri kushandisa Ministry of Labor officials as our secretariat asi pane urongwa semaziro edu kunoko kuti pane urongwa wokutsvaga ma resources hurumende it looks like haina kumboisa budget mayo kuti ukwanisire kusetiwa secretariat so that go padara ma offices go padara ma salaries evanhu ivavo tikutarisira kuti kana secretariat yapo mashandiro edu anogona kuti chinjei iyo zvino tiri kushanda ne Ministry of Labor as secretariat ma meetings zvavo takapedzera kutaradara chaizvo kuita meeting TNF pane mabasa takapa ma committees ari pasi tikutarisira kuti ma committees aya kana apedza achadzora zvavanenge vatenderana
asi munoona here iro gurukota richizadzikisa zvariri kuvimbisa izvi kuti misangano inge ichiitwa zvakanaka paine secretariat
isisi takashanda nemaministers akati kuti pamakore magumi nema 37 years takashanda nemaministers akawanda akasiyana-siyana varingochinjwa-chinjwa asi tinopane dambudziko haisi ministry tingati ine simba kucabinet saka handingati iyo zvino mazima ndiye panasiya
munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika imwe ndege yekuKazakhstan yadonha ichangosimuka panhandare yendege yeAlmaty International Airport ikauraya vanhu gumi nevaviri vamwe makumi maviri vakakuvara ndege iyi yanga yakatakura vanhu makumi mapfumbamwe uye inonzi yarova midhuri miviri ichangoedza kusimuka muchuchisi mukuru wehurumende muIvory Coast anoti aimbotungamira vainge vakapandukira nyika iyi vaGulaume Soro vanogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwose vachipomerwa mhosva yekuunganidza zvombo nechinangwa chekuda kupidigura hurumende mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vatichizi nyemba vanoti kupisa zvakanyanyisa kuri kuitika kune dzimwe nzvimbo hakureve kuti kwapisa zvinosiya nhoroondo kana kuti inganzi nepachirungu heat wave ngatinzwe hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
Ya icho kwa hivyo kukuru kupisa asi ngari ya kuti haisi heatwave na uti masananguro heatwave ndiye kuti kunufa na kupura mazuru anukwana matatu kana mashanu matemperatures aka kwira chaizo asapa tukungona uti matemperature yedu aka kwira na uti hakusi kunaya asi hatingati heatwave sekutara kwandiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvakare dzinenge dzatinaye nhasi kunyanya nzvimbo dzakafanana neku Mashonaland West nemuHarare munenge matinaye apo neapo asi mvura yacho haina kuwanda.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasazowanikwe vachibatirwa vachibata zvirwere zvinouya nekupisa kunenge kuchiita kunze?
Tingade kutaura sebazi revamiriro ekunze tingade kuti tinenge tichikurudzira kuti vanhu vanwe mvura kunyanyanya mvura dzo inenge yakati nakei inonzi pachirungu inoita kuti munhu uite hydrated. Nokutiwo kana zvikwanisika muve vanhu vange vachicheka nguwani dzeze yakati kurei dzeze kana kushandisa maamburela nezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira izvozvo asi chatinoziva ndechekuti bhongo kupisa kuchangoramba kuripo nokuti mvura hatikumbotarisira kuti change ichinaya.
Pane dzimwe nzvimbo here tinoona kwakadai savana Bitebridge nekumwe kwamungatimi pari zvino kuine kune iyo iri kunzi heatwave?
Sekutaura kwandaita isusu vemamiriro ekunze hatisi kuona kuti iheatwave tiri kubhuma zvedu kuti matemperature edu anenge akati kwirei asi hatisi kuona sekuti iheatwave. Tinoziva kuti nguva dzino matemperature edu yaya ari kutonge achibva kuma30 kusvika kuma35 zvichiburikidzwa nedzimwe nzvimbo dzinenge dzakatidererei asi zvatingade kuti hatina humbowo kuti tingati iheatwave.
Vanhu vangatarisire chii kumazuva ari kutevera aya?
Tikutarisa kuti kungangonaya mvura nzvimbo dzakafanana sekutaura kwandaita kwemasvingo nekumwe nzvimbo dzekumashonaland west nhasi kudai kune dzimwe dzatonaya kuburikidza mangwana tikuona kuti kunganye kuchinaya apo neapo asi chandingade kukurudza ndechekuti mvura yachona iyi inogona kunge ine simba rakanyanyisa zvireva kuti kunenge kune mhepo nemabhananana asi zvichienda kumusesvondo mvura inogona kunge yaashoma saka tinongoonawo kuti mazuva mairi aya ndomvura kachange isatinaye asi haina kunyanya kuwanda ndingade kuti ndiyambirepo kuti mvura haina kunaya asi inogona kunge ine ukasha.
Mukuru wezvemamiriro ekunze mubazi remet department vatichi zinyemba vachitaura vari parunare muHarare namavhilasi muhlanganya uye westudio 7. Munhau dzemitambo zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zvapinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva zvakatarisana nekuzvisimbaradza mumwaka unotevera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chere kunyanya kunakidza ndechekuti vatambi vane zvikwata zvakabuda muCastle Lager Premier Soccer League nemhaka yekukundikana Chapungu, Tirwan, Wange nemushowani Stars ndivo vaita mukurumbira wekurwirwa nezvikwata zvasara mugungano iri mushure mekuita zvidavado apo zvikwata zvavo zvaive zvichiri kutamba nhabvu yepamusorosoro. Vatambi vakaita saKing Nadolo weTier 1, Denver Mukamba weChapungu, Nomo Chinyerere weHwange naClive Dzingai wemushowani Stars ndivo vari pamuromo pezvikwata zvizhinji Nadolo achinzi ari kudiwa neDynamos FC Platinum pamwe neNgezi Platinum Stars. Asi Ngezi haisi kugumira pana Nadolo chete zvichinzi chikwata ichi chiri kuedza zvekare kuraura Denver Mukamba kubva kuChapungu. Murairidzi wemadamburo Rodwell Lakama haana kuvanza kuti anofarira matambiro amukamba asi achiwedzera yeye kuti mutambi uyu anofanira kushandura maitiro ake kana achida kutambira chikwata ichi. Mukamba ane mbiri yekudhakwa uyezve yekurovha basa kuzvikwata zvese zvaatambira zvinosanganisirawo Capes United neDynamos. Dynamos yacho yapindawo mumusha weTriangle umo inonzi iri kuita hurukuro nechikwata ichi kuti itenge Donald Dzingai pamusoro paRalph Matema uyo iri kuda kutora kubva kuyadha. Mubati wehomwe weDimbare vaWebster Marechera vanoti vapa murairidzi wavo tondera indiraya cheki yakavhurika kuti atenge vatambi vaanoda kuti chikwata chake chisimbe.
Pone apo mune mchingoita opa maburi anoda kuvharwa. Murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa. Saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Ndiraya pachake ari kubvuma kuti chikwata chake chinoda kugadziriswa zvakasimba achiti iye ari kuda vatambi vanokodzera kutambira chikwata chakaita seDimbare.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Kunyange hazvo FC Platinum yakatora mukombe weLeague, chikwata ichi hachisi kumira mukutsvagawo vamwe vatambi. Asi murayiridzi wechikwata ichi Lizwe Sese anoti hapana zvakawanda zvinoda kugadziriswa pakugona kunenge kudada kunze kwevatambi vashoma.
Kune zvakwatiri neexecutive then totarisa magaps atinawo akasiyiwa nevamwe then toona kuti tinoedha 1-2 but so far so good the boys vashanda.
Mashoko ari kufamba anoti iwo kugona kunenge kudada yakatobvumirana naRalph Kaondera kuti asiye basa kutriangle anange kuzvishavane. Muchato pakati pakaondera netriangle wekutambira mashuga boys uri kupera musi wa31 zvita. Pamusoro pezvo kugona kunenge kudada iri kunakidzwa nevatambi vekuhange uko vari kuita hurukuro yekuda kutenga Nomo Chinyerere mushure mekuraurako Gift Mbweti mukupera kwemwaka wa2018. Asi Platinum haisati yabudirira pana Chinyerere uyo ari kudiwawo zvikare neChicken Inn iyo iri kuda mukombe weLeague mushure mekupedza iri pachinhano chechipiri mwaka uno. MaGamecocks ari kuedza zvekare kuti atore Clive Dzingai uyo airura muchikwata chemushowani Stars. Asi mumusha weCapes United mune runyararo zvichinzi izvo makepekepe ari kufarira vatambi vari munhabvu yepasi yeDivision 1 pane vatambi vemupremier soccer league vakawanda vacho vanotsvaga zvikwata zvitsva pese panopera mwaka. Asi Highlanders ndiyo inogona kunge iri iyo ingangorasikirwa zvakanyanya panguva ino zvichitevera mashoko ekuti murayiridzi wayo Henrik Piet de Jong angangosiya basa. Mashoko anga achitenderera pamadandemutande anoti de Jong angangonanga kuFC Platinum. Asi muzvare Chiro Chizondo vanove mutauriri wechikwata cheFC Platinum vakaramba mashoko aya vachiti manyepo ari kutenderedzwa nevanhu pamadandemutande. Muzvare Chizondo vanoti Lizwe Sese uyo akafanira kubata matomu ndiye achiri murayiridzi weFC Platinum uye sechikwata havasati vagara pasi kuti vazeye mafambiro akaita mwaka nemabatirwo akaitwa basa nemurayiridzi wavo. Pamusoro pekurasikirwa nemurayiridzi anga achionekwa nevamwe semunhu amuti Highlanders, chikwata ichi chinonzi chingangorasikirwa zvekare nemutambi wacho wepamusoro Prince Dube uyo ari kuChina uko ari kutsvaga chikwata chitsva chekutambira mwaka unotevera. Makwikwi ekaso laga Premier Soccer League ari kutanga muna kurume gore noya nemutambo weChampion of Champions pakati peFC Platinum neHighlanders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ange akatarisana nevanhu gore rino munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Dare rotadzazve kunzwa chikumbiro chemudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavari kunetsana naye, amai Mary Chiwenga, chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. hurumende inoti yazvipira kumutsiridza chirongwa cheTNF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.